Musangano uyu wawande wanga uri musangano wakarongwa ne World Council of Churches. I delegation yanga ichitungamirwa na General Secretary we World Council of Churches. Kunoita ya tinoti ecumenical kana vanoiti ecumenical solidarity visit kana kuti vanoti ecumenical pilgrimage. Pavanoenda kunyika kuno address ma issues avanenge vachiona kuti ma issues of concern. Isaka nyaya huru dzavanga vafambira inyaya yakanetsa ma mwedzi adarika ye xenophobia. Uye zvenyaya yechipiri inyaya ye inokunetsa zvikuru ku South Africa ye gender based violence. Vanozotarisa of course kuti zvinoreva chii kuma solutions achona kuti angareva chii also for the region.
Pane zvabuda mumusangano uyu zvamungati taurirawo here?
Chekutanga vawande yanga iri appreciation ye South African government kushanyigwa nemakereke. Vachitaridza kuti ukama hwavo nemachechi hunobvira kure kubva mazuva vanga vakatsikiridziwa neapartheid. Chechipiri inyaya imwe yabuda ndeyekuti vari kutsvaga kuti makereke angavabatsira sei zvikuru kuti vagadzire dambudziko rekushungurudzwa kwemadzimai nevana vadoko. Uyezve nokugadzirisa dambudziko rekushungurudzwa kwevanhu vanobva kunze kweSouth Africa, dambudziko rexenophobia. Vati vanoshuvira zvikuru kuti vangabatsirana nemakereke kuti madambudziko iwawo apere. Vazoenda mberi zvivachiratidza kukosha kwekushanda pamwe chete kwemakereke kuitira kuti vanhu vagadzikane kunyika dzavari kuti vakaisa presha kuSouth Africa. Izvozvo vanotarisirawo kuti vangashanda nemakereke kuti vaone kuti zvingaitika sei kuti munyika dzemuno muSouthern Africa mugadzikane zvekuti vanhu vamwe navamwe vanofarira kugara munyika dzavo kuti dunhu rose rigova norugare.
Nyaya yeZimbabwe yambotaurwawo here muhurukuro dzamaita navaRamaphosa? Chii chataurwa pamusoro peZimbabwe?
Nyaya yeZimbabwe yanga ichingopindawo panenge pachitaugwa zvimwe zvezvikonzero zvexenophobia kuti vanhu vanenge vabva kunyika dzavo dzakaita seZimbabwe, vamwe vanobva nenyaya yekuti vanenge vane zvinyuto vanotiza nhamo nemadambudziko akasiyana siyana. Saka chimwe chezvinhu changa chitauri rigwama nevanhu vanga varipo pamusangano ndechekuti zvingaita sei kuti nyika dzibatsirane muregion kuti kugadzikana kuvepo mukati menyika idzodzo zvichiitawo zvinhu zvakananganawo neZimbabwe, kuti zvingaitika sei kuti muve norugare norunyararo nokubudirira munyika idzodzo kuti vanhu vasanzwa vane shungu kana kuti vachimanikidzwa kuti vabude mukati menyika dzavo. Saka ndiyo context yataugwa nayo nyika yeZimbabwe, Mr. Wande.